manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu mbudzi 23 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino iye zviri muchirongwa chanhasi.
Ndobuda ndege pamusoro pegomo ndobva yatanga kurola. Ichirola ndobva yanosvika ichirovera pasi.
Vanhu vanosvika vashanu vanofungidzirwa kuti vafa apo ndege yavange vachifamba nayo yadonhera mugomo rechamanjerenjere pedyo nemugodhi weRinko Mine kumasvingo South.
Chinhu chinoda unyanzvi kuti unyatsogona kuchiteverera. Saka tirovapa unyanzvi hwacho kuti mukapuwa bhajeti manhamba aya nemafiga aya munoshandisa unyanzvi hupi uyezve mazwi anenge ari mubhajeti aya anorevei.
Nengo dzedare reparamende nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dzozeyawo maonero adzo panyaya yebhajeti rakaparurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube iro ramirira kutambirwa kana kusatambirwa nedare reparamende. Studio 7 yokupakurira inhasi hurukuro yatakaita muHarare nemusi wechitatu ichitarisa mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Tichatepenyura hurukuro iyi mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika vatatu kana kuti vashanu vanofungirwa kuti vafa apo ndege diki yavange vachifamba nayo ichikwanisa kutakura vanhu vashanu yadonhera mugomo rechemanjerenjere kumatedzi pedyo nemugodhi weRinko Mine kumasvingo South. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vaudza Studio 7 kuti pari zvino pane vanhu vatatu vazivikanwa kuti vashaya munjodzi iyi asi mapurisa achiri kuferefeta. Zvinonzi ndege iyi yerudzi rweKesna yanga ichibva kuchiredzi yakananga kuVictoria Falls uye yanga ine vanhu vanofungidzirwa kuti vashanyi vanga vauya kuzoona nzvimbo dzekushanyira munyika uye vamwe vacho vachinzi ndeve kunyika yekuFinland. Vakafanwa bata chigaro chemukuru webasa mubazi reAviation Authority of Zimbabwe mudunhu remasvingo vakumbirai mapitsa avo varamba kutapwa izvi ravo vatenda kuti ndege iyi yaita tsaona pagomo rechemanjerenjeni. Vamapitsa vati vashandi vekubasa kwavo vachiri kuferefeta kuti chii chapa kuti ndege iyi iite tsaona uye kuti vanhu vangani vashaika asi vamwe vachifungidzirwa kuti vangangosvika vashanu. Vati vatadeedza vatori venhau kana vave neruzivo rwakwana kuferefetwa kwenjodzi iyi kwapera. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vadenford Chikanyawo avo vasvika padonhera ndege iyi vanoti mitumbi yevashaika yanga isingatarisiki uye vanhu vazhinji vamhanyirapo mushure mekunzwa ruzha rwendege ichidonhera mugomo.
Takakunzwa saundi ndege iriweti ndokuona ndege pamusoro pegomo ndobva yatanga kurola ichirola ndobva yanosvika ichirovera pasi ipapa gomo musaidi regomo but mugomo mayarovera patasvika isusu kutanga kurangidza vanhu kusvika padhuze plaza panavo ichapo vanhu vanga vabvisiwa. But it is believed to be there 4 to 5 bodies.
kunyange hazo bepanaure Herald nevamwe venhau vange vachiti varidzi vendege iyi ndeve Executive Air Private Limited yemuHarare. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaburitsa pachena kuti varidzi vendege iyi iBuffalo Range Safari Company yava Berry Style avasati vazivikanwa kuti vange vari mundege iyi here. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Kandri Maramba.
Mutevedzeri wemutauriri wedare reparamende reHouse of Assembly, Amai Tsitsi Gezi, vanoti nhengo dzeparamende dzinosungirwa kuona kuti kubudget ra 2019 rinoratidza zvido zveveruzhinji, pamwe nekuona kuti mari dzehurumende dzinoshandiswa sezvakatarwa mubhajeti. Godwin Mangundla anoti panyaya iyi.
Amai Gezi vataura mashoko aya vachivhura musangano wekudzidzisa masachigaro emakomiti eparamende unyanzvi hwekuongorora budget rakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube neZuro. Vati masachigaro aya ayo achatungamira kuzeva kwebudget iri kutanga svondo rinouya anofanira kunge achinzwisisa budget iri uye kuve neruzivo rwekududzira nekuona kuti zvaitaurwa navancube ndezvechokwadi here kana kuti zvinokwanisa kuitwa here kana kuti kwete. Nyanzvi munyaya dzemabudget zvakare vari mutevedzeri wemukuru anoona nezvemabhajeti muparamende yeZimbabwe vapepuka ichivore vati zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzive neruzivo rwamabhajeti kuitira kuti dzikwanise kugadzirisa zvimwe zvinhu dzisati dzapasisa bhajeti iri.
Saka since bhajeti ndechinhu chatingati chiri technical, chinhu chinoda unyanzvi kuti unyatsogona kuchiteverera. Saka tiri vapa unyanzvi hwacho kuti mukapuwa bhajeti manhamba aya nemafiga aya munoshandisa unyanzvi hupi uyezve mazwi anenge ari mubhajeti aya anorevei, mazwi akaomaoma kuti anorevei, uyewo wozogona kutarisa kuti bhajeti iri ririgona here kusangana nezvido zvevanhu vavanomirira kuona kuti zviri kusangana here, zviri kuadresa zvido zvanhu ndepapi panoda kugadziriswa vaakushandisa unyanzvi hwatinenge tavapa.
Vachivore vati dzidziso yanhasi yakakosha chose kunhengo dzeparamende sezvo dzisi nhengo dzese dzeparamende dzinonzwisisa nyaya dzeupfumi kana mabhajeti. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reSouthern Africa Parliamentary Support Trust vaatwell gonese vatiwo dzidziso yawana masachigaro emakomiti eparamende ichabatsira zvakanyanya apo vachatanga kuzeya bhajeti iri svondo rinouya.
Nechiri kuratidza members of parliament kuti kana vachitarisa budget vanoritarisa sei, zvese zviri mubhajeti zvinorevei, ndepapi pavanofanira kutarisa kuti vaone kuti bhajeti iri rinoitisa kuti rive rinopundusa nyika, rive rinobatsira vanhu.
Mumiriri weBinga South vari nhengo yeMDC vaJoe Gabuza zvakare vari sachigaro wekomiti yeNational Assembly inoona nezvemhando dzemoto vaudza Studio 7 kuti vadzidza zvakawanda zvekuti vave kutoona kuti hapana chinobuda pane zvakataurwa navancube neZuro.
Tozoshandisa kana takuenda kumacommittees tozonyatsoongorora kuti minista pavakataura kuti GDP yavo iri apa ndizvo here given inflation iripo. I think tazva zvakawanda, tazva zvakawanda zvekuti takutoona maburi ari mubhajeti yese.
Sachigaro wekomiti inoona kunze nekutengeserana nedzimwe nyika vaKindness Paradza veZanu PF vaudzawo Studio 7 kuti vadzidza zvakawanda zvikuru sei panyaya yekuti mapazi ehurumende anoshandisa mabhajeti sei.
Kumaruwa kana kuti kuvarimi ministri zvayapiwa yeagriculture yapiwa mari mainputs kana kuti mafetereza nembeu zvaende here nenguva. Haikona kuti nguva ino ndongo yekunaya tozoona kuti mbeu yakuendeswa munana February kana March hapana zvazvinenge zvabatsira. Saka ndo zvatafunda nhasi ndozvatichaenda nazvo svondo rinouya tichiona kuti maministers patichamadeedza kuuya kuparamendi tinenge tichimaudza izvozvo kuti endai munoita basa nenguva.
Vachivore vati nhengo dzeparamende hadzifaniri kungopasisa bhajeti chete asi kuti dzinofanira kuripenengura zvakadzama pamwe nekubvunzurutsa kuti sei vancube vakagova mari sezvavakaita, kuona kuti hurumende inounganidza mari nenzira dzakajeka here, pamwe nekuona kuti bhajeti iri rinogutsa zvido zvevanhu vese here.
Africa.
Vatiwo mafiga akataurwa nezuro anofanira kuongororwa kuti ndechokwadi here zvakataurwa navamwe vezvinokwanisa kuitika here. Vati zvakakosha kuita izvi nekuti pane umbo hwekuti zvizhinji zvinotaurwa mumabhajeti hazvitevedzwe anenge ari manyepo chete. Vati semuenzaniso hurumende inogara kuti inoda kuderedza uwandu hwevashandi vayo uye kuti yakamisa kupinza vanhu babasa asi uwandu hwemari yainotambirisa vashandi huri kuramba huchikwira. Vatiwo nhengo dzeparamende dzinofanira kudzamisa pfungwa dzisati dzapasisa bhajeti rinoisa zvikamu makumi mapfumbamwe kumihoro sezvo zvichireva kuti pakusara pasina mari yekuti vanhu ava vaite basa. Vachivore vati zvinhu zvakaita seizvi ndizvo zvinofanira kukosheswa nenhengo dzeparamende dzisati dzapasisa bhajeti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya yebhajeti, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti budget iri rine zvimwe zvakanaka nezvimwe zvarisina kunaka.
Zvakanaka zvirimo zvimwe ndezvekuti biometric payroll administration yekudila nyaya yemagost workers, nyaya yekubvisa mayouth officers, nyaya yekurationalize foreign service mission, nyaya dzakawanda dzatingadziruta dzekureducer runaway government expenditure. Wauyowo zvakare nenzira dzekuwana nadzo mari yatingati revenue generation pachirungu, why increase, for example, my duty on vanoshuta kudya, why increase zvakare duty refuel. Izvinoona zvisina kunaka nekuti zvinokonzera kuti mitengo yezvimwe zvinhu zvese inge ichikwira, nekuti munoziva fuel major input, major ingredient munyaya dzeproduction across the economy.
Mutauriri wesangano rinomiririra vadzidzisi vekumaruva R2s vachus Kasongo vaburitsa gwaro vachishora budget iri
takariona, asi rakatowedzera kutirwadzisa tichitarisa nyaya dzatanga tichitaura nehurumende kuti tinoda kuti tibhadharwe tishandisirwa mari yekuAmerica inova mari yakatisimbira pakutenga. Taona kuti vanenge vari kusimbisa danho rekuti vangoramba vachitibhadhara nemaRTGA. Tobva taona futi nyaya ine chekuita nemabhonasi. Tofunga bonus kuwedzerwa kwemari chaingova chichemo chevashandi kubva kare. Vashandi vehurumende tiri muzvikwereti zvakanyanya. Bonus yaimbotibatsira kuti tigadzirise makomba atainge tavhura nekuda kushotirwa kwemari, asi taona bonus yedu yauya yadamburwa nepakati.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stabile Dewa, vanoti vanofara nekuwedzerwa kwemari kune zvedzidzo, asi mauto anongopiwa mari zhinji chero muZimbabwe musina hondo.
Kuzi mari yakaiswa pabudget imari inoiswa munyika dzinenge dzichisangana nehondo, but hatina hondo muno munyika.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, muzvinafundo Chipo Dendere vashora kuda kuvharwa kwemizinda inomiririra Zimbabwe kunyika dzekunze, vachiti hakuna nyika inowedzera kuchidzana nedzimwe isina vamiririri vakawanda.
Bhajeti yakapropozwa navanhuve ine kusawirirana mukati mayo kwakanyanyisa, nokuti vari kuti ivo vari kuda kukata maembasi nezokuti matoro amaita kuti vati tine 46 muworld mune nyika 193. Zvichireva kuti Zimbabwe yakamiririrwa muless than half yenyika dzatinodyidzana nazo. Number 2, havana kutaura kuti vari kukata nechii. Inini zvinondinetsa nekuti mukatenda kuparagraph 297 yebhajeti iyoyo, vanoti ivo vada kuwedzera zvekare diaspora engagement. Vochoti ivo vari kuda kuisa mari inoita iyo 56.1 million ku Ministry of Foreign Affairs and International Trade, asi vachiti ivo tiri kutadza kuikwanisa kuita 65 million yekuti madiplomatic agents ashandi. Saka vanoengaja sei nediaspora?
Iri ndiro bhajeti rekutanga ramuzvinafundo Ncuve kubva vagadzwa segurukota rezveupfumi. Pari zvino nyika yakaremerwa nezvikwereti nekudhura kwezvinhu muzvitoro. Mubvunzo une vazhinji ndewekuti muzvinafundo Ncuve vachabudirira here kana kuti kwete kuchinja zvinhu munyika, izvo zviri kuomera vanhu vazhinji zuva rimwe nerimwe. nyanje mune zveupfumi uye vari muzvina bizimusi vakalisto jokonya vanoti zvakaparurwa nezuro mubudget regore rinouya negurukota rezveupfumi muzvinafundo mculi ncuve ndizvo zvinofanirwa chaizvo kuitwa kuti upfumi hwenyika usimukire asi vajokonya vanoti chasara chete kuona kuti zvavari kukurudzira kuti zviitwe kuti upfumi husimukire zvinotevererwa here nehurumende ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
zviripo ndozvokuti zvinhu zvese zvavakaparura zvinoratidza kuti ndo zvinodiwa kuitwa chasara chinoita kuti vanhu vagozotendeseka nezvavanoita ndechokuona zvichiitwa ndo zvikuru zviripo zvinhu zvavakabudisa zvacho zvese zvakaratidza kuti ndo zvinochemerwa nevanhu kuti dei zvaitwa chikuru ndechekuti hurumende pachayo inoda kuti idzose yatinoti muchirungu discipline chaachavamo ndezvongoti mazvake mazvake chavakatanga ndechekuti bhajeti rikaitwa rofanirwa kutevererwa saka wakanatsa kutiratidza kuti anda kuti government ioperate ine kadiscipline kokuti inofanirwa kutevedza mutemo wainenge yazvo pachayo kechipiri chatakafara nacho inini hangu chakaratidza futi kuti iye anotiwo bhajeti rangu rinofanirwa kuti tingodya izvo zvatinenge tatsvaga tawana
asi kune vamwe vajokonya vari kuti bhajeti iri harina kunangana nekubatsira varombo munoti hanzi nenyaya yemitero yakaiswa
hai idzo dzingava pfungwa dzevanhu dzavanovona handifungi kuti urape ronda rakuvara kuti urirape pachatomboita kurwadziwa zvaa zvaita nyika ino yaa yasvika pane ronda rinonetsa kurapa saka panotomboti paitike zvakadaro kuti zvidzokere munzira yakarurama vanhu vangaona saizvo nokuti vanhu vemuzimbabwe wopachavo vanokarira kurasa zvinhu zvakawanda chataakuraramwa umwe upenyu hunopfuura vanoti padonation standard of living yatinayo muzimbabwe yanga yakanyanya haungambofungidziri kuti inyika ina vanhu vane 90% vasina mabasa asi vanhu vane vachingowana upenyu hwakanaka vanhu vachipfuwa svika vachienda mberi saka panoda kuti pabodzoswa pasi paone kuti vanhu vafamba nomutemo vapinda mumutemo hakuna varuri kubatsira murombo nomusi nomurombo vese riri kuvabata bhajeti racho umwe noumwe achawana paanotsunywa napo pacharwadza paanozoti ndoregedza uori hwandanga ndichiita uori hwanga hwawandisa hakuna asiri kuita zvoreva kuti kubva kumusoro kusvika pasi uori hwanyanya uyezve ikonomi yedu yezimbabwe ndo yakanyanya kuva infoba kupfuura dzimwe nyika dzose dzepasi
ko panyayawo yekuti havana kujekesa pamari inofanira kunge ichishandiswa munyika uye kuti pamari yekunze nebond noti zvakamira sei hanzi havana kujekesa
ipapo kungoti vanhu zvedu tindokurumidza kukanganwa nyika yega yega ine mapato maviri anotarisa nezveikonomi hurumende inodhina neinonziyo fiscal policy zvinoreva kuti ndokunotengwa zvinhu nedevelopment yakawanda kwozouya reserve bank inofanirwa kuva yakazvimirira iri yoga inoona nezvemari saka zvakaitwa nezuro mubhajeti zvazviri zvefiscal policy zvinoona ana mutero nezvinozonge zvichitengwa ava vereserve bank vachauya neyavo monetary policy ndo panozotaurwa nyaya yokuti mari dzamira sei dzakabatana here bhondi rakazomira sei forex yakazomira sei reserve bank inowanza kubudisa izvo muna January vanhu apa vanga vachifungidzira kuti vamutumi nu vachataura zvese nemari havagoni kudaro mutemo havabvumiri kana ukataridza mutemo chaiwo haubvumiri kuti vataure nezvemari
avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vari muzvina bhizimusi vakalisto jokonya vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7
kumakuwerere chaiwo muchazvinzwira mega itotiyai nzeve musatarasikirwe neuyu mukana nekuti pane vatauri vatatu vakasimba vanga vachitaura Maisakile Felani Ngoma vakamirira masangano ezvekodzero dzevanhu akazvimirira oga maCSOs pagozoitawo nyanzvi mune zveupfumi vaClinton Musonza pagozoitawo zvekare Senator Douglas Munzura vebato rinopikisa guru reMDC vanga vachitaurawo vakamirirawo veMDC tichitarisa nyaya yekuti pamazuva zana apfuura eutongi hwavaEmerson Mnangagwa zvii zvaitwa zvinotarisirwa kunge zvichiitwa nekurudzirowo dzavo vachipawo pfungwa dzavo kuti zvii zvingaitwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Zvii zvingatarisirwe neavo vachange vari kuunzwa chirongwa ichi panepfenyuro uyezve pamafacebook page edu.
Munoziva mese kuti hazvina kumira zvakanaka zvikuru sei mune zveupfumi. Kushomeka kwemari kumabhanga haisi kuwanikwa zvachose, kukwira kwemitengo yezvinhu nembatya pamwe chete nekudya. Tigotarisawo zvekare matambudziko ese iwaya mune zveupfumi kuti hurumende iyo iri kuitei pamusoro pezvinhu izvozvi. Ndozvanga zvichitaurwa nevatauri vedu. Tikazovipa mukana kune avo vakanga varouyawo kugungano kuuya kuzoteerera hurukuro iyi. Saka musakanganwe kuuya kuchirongwa ichi. Muteerere chirongwa ichi uye vanokwanisa kunge vachitarisa paFacebook live pedu. Tisinge tisingatore hedu nhare nekuti ihurukuro yakaitwa nemusi wechitatu. Mukumakuwerere musapfuurwa nehurukuro iyi. Zvakawanda zvakakutaurwa nezvazvo ipapo pamwe chete nezvisungo nekurudziro kuhurumende kuti zvoitwa sei. Musarasikirwe neuyu mukana.
Muchibva ipapa muchange makunanga kupi? Vanhu vangatarisire nhaurwa dzichange dziri kuitwa kupi?
Kutarisira kuti ichaita fire zvekare. Takananga uko kumatebelelen south kuGwanda, mudhorobha reGwanda. Nemusi wemuvhuro, musi wa26 Mbudzi, apo tichange tichikurukura nezveutongi hwematunhu kuti matunhu ange achizvitonga aine hurumende dzavo.
Uyo angari mutori wenhau weStudio 7, Praxedis Jeremiah ari parunhare muHarare muhurukuro yaanga achiita naMarvelous Muhlanga. Nyauye ari kuno kuWashington DC pamusoro pekubatana kwakaita Studio 7 neMedia Center nemusi wechitatu muhurukuro dzavakaita kuCrown Plaza kuHarare. Kuzeya mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Hurukuro iyi yaikokerwa naiye Praxedis Jeremiah weStudio 7 achibatsirwa nemunyori webhuku vari mudzidzisi Dr. Shelton Tsodzo. Muchirongwa chedu chanhasi manheru, vateereri muri kukurudzirwa kuti musakanganwe kupinda muchirongwa cheLive Talk apo tichatepfenyura hurukuro yakaitwa neStudio 7 neZuro. Muchanzwa hurukuro iyi kubva na8 manheru semazuva ose, asi nhasi tiri kusvika na9:30 manheru. Sezvo takabika chirongwa ichi, hamukwanise kuzotichaira runhare kwanhasi chete paLive Talk.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Gwanda musi wa26 Mbudzi, Lupane musi wa28 Mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa30 Mbudzi. Sanganai neni Praxedis Jeremiah munzvimbo idzi.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana ezviuru zvevashandi vehurumende zvaratidzira muTunisia pamusoro pekuramba kwehurumende kuwedzera mari dzemihoro panguva iyo vekunze vanokweretesa mari vari kuchichidzira kuti vanogona kudimura zvikwereti zvavanopa. Kurwiswa kwaitwa muPakistan nevanopurikidza mwero kwaurayisa vanhu vangangosvika 30 nevana, vamwe vakawanda vakakuvadzwa. Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika, amai Priscilla Mupfumira, vari kunyunyuta nekusamira zvakanaka kwakaita migwagwa inoenda kunzvimbo dzinoshanyirwa nevashanyi vekunze uye kushaikwa kweumhizha hwekufambisa mashoko nemasaisai kune dzimwe nzvimbo. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
vachitaura mamutare pamusangano wemazuva mana wakatanga nezuro amaimfumira vakati munyika muri kuya vashanyi vashoma nekuda kwezvibinga izo izvi vanotiwo vamwe vashanyi vanenge vauya munyika vanozotadza kuenda kune dzimwe nzvimbo nenyaya yekushaya zvekufambisa zvinosanganisirawo ndege amaimfumira vanoti kuti mabasa aya afambire mberi zvakanaka panoda zvakare kuti makambani ari pasi pavo anosvika matanhatu ange achidyidzana zvakanaka makambani aya anosanganisira Environmental Management Agency, EMA, Reparks and Wildlife Management, Re Zimbabwe Tourism Authority, Allied Timbers, Pangwashite, Ne Forestry Company of Zimbabwe, Uye Remo Soto Yam.
I emphasize the need to fix all government departments, all parastatals, all boards, at least we have a representation so that we know that we are one unit. Muna one minister and one PS, no problem.
Gurukota iri rakurudzirawo kuti vashanyi vasanzi vatore mavisa sezvo dzimwe nguva zvitora nguva mukuru wesangano reema vaAaron Chigona vanoti kubatanidzwa kwemapazi ehurumende kwavepo kuchapa kuti pasave nezvimhinga mupenyu zvavepo kare
kuchengetedzwa kwenharaunda uye kubatanidzwa kwenharaunda nekushanyirwa kwenyika kwatiri isi from the environmental management agency ulaso kuti ndicho chino chakakosha nokuti nharaunda ndiyo inoita kuti tirarame mukati mayo saka totarisira kuti kana environment yakaitwa zvakanaka nharaunda yakachengetedzeka minista achitikurudzira kuti tishande pamwe chete tibvise kufunga pokuti imbiri pangu yaari pake tobuda nevision imwe chete nokuti mutungamiri wenyika nevision imwe chete kuti fange tichirarama zvakanaka tine upenyu hwakagarisika zvakanaka by 2030 saka hatigoni kuwana izvozvo kana tine nharaunda yakasviba
mukuru wesangano revanoona nekuvhimwa kwemhuka resafari operators association of zimbabwe vaemmanuel fundira vanobvumirana navachigona sezvo vachiti munguva yapfuura zvairima kufambisa nyaya dzinoda kugadziriswa kubva kune rimwe bazi kuenda kune rimwe bazi sezvo aive pasi pemakurukota akasiyana musangano uyo uchapera nemusi wechishanu uripo kuzeya nyaya dzinoda kugadziriswa mubazi rinotungamirirwa namai mupfumira kuitira kuti nyika inge yave pamberi pedzimwe dzinenge dzichishanyirwa mumakore mashoma ari kutevera vakuru vemapazi ehurumende Parks and Wildlife Management EMA, ZTA, Allied Timbers, FCZ, Nemoso Tunyam, ari kupindawo musangano uyu. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Handei kuna Michael Kariati atipe zviri kuitika mune zvemitambo.
Mitambo yese iri kutambwa mangwana, nenguva dzimwe chete kuitira kuti zvikwata zvese zvipedze mitambo zviva rimwe chete nenguva dzimwe chete kuedza kudzivirira kutengwa kana kutengeswa kwemitambo izvo zvinofungidzirwa kuti zvinowanzoitika panguva ino asi FC Platinum iyo yakatora mukombe uyu ichange isimo munhandare sezvo yakatamba mutambo wayo wekugumisira mubabapil stadium nehighlanders nechitatu uyo wakapera uri mangange 0-0 asi izvi hazvisi kubvisa uremu mumitambo yekugumisira kwemwaka sezvo zvikwata zvese kusanganisira izvo zvakabuda mupremier soccer league zviri kuda kupedza makwikwi aya zviri mumafaro nekukunda izvi ndizvo zviri kutarisirwa kudynamos iyo yanga ichitatarika zvinotyisa mwaka wese asi iri kuda kupa vatsigiri vayo chekupemberera mukupera kwemwaka apo yakananga kuAscott Stadium kugweru kunosangana neLichrod iyo yakabuda muPSL mutambo ukuri kuratidza kuti uchange wakabaka moto unotyisa mutambo uri pakati peChicken Inn iyo iri pachinhano chechitatu neTriangle iyo iri pachinzvimbo chechina zvikwata izvi zvakasiyana nepoint imwe chete zvekuti vanokunda ndivo vanopedza vari pachinzvimbo chechitatu maGamecocks ane mapoints makumi mashanu nematanhatu maSugar Sugar Boys aine mapoints makumi mashanu nemashanu asi zvikwata izvi hazvikwanise kubata ngezi Platinum Stars iyo ine mapoints makumi matanhatu nemashanu kunyange ikarohwa neBlack Rhinos muBaobab Stadium mangwana mimwe mitambo iriko yakamira seizvi Shabani versus Herent House, Yaja vs Harare City, Cape United vs Chapungu. Ndaka Mirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa che Live Talk chatanga tichitaura nezvacho icho chatiri kuti muchange muchiona zvakaitika ku mutambo wanga uchiitwa ni Studio 7 ku Zimbabwe muchachipiwa nasi manheru kwete mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zeninga, ndiri mu Washington DC. Morara zvakanaka vateereri.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Mhlaka 23 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukufa abantu abathathu ngemva kokuwa kwendizamtshina encinyane emaSwingo. Uluhlu lwendleko kahulumende ibudget ethulwe izolo yabungelwa ngemibono ehlukeneyo. Isa kuzanjalo ukuthi induna uMaduna elobele incwadi umanyano wamazwe omhlaba United Nations ukuthi abumbe ikhomishini ezacobongula umbhoqazwe wegogurawundi uthini. Kulabantu abafileyo ngemva kokuwa kwendizamtshina encinyane enelisa ukuthwala abantu abahlanu kuphela. Lindizamtshina iwele entabeni zeChemanjere emangweni weMathetsi duze lomgodi weRincon Mine. Ibikwa ibivela eChiretsi isiya eVictoria Falls. Izidumbu zabantu abakade bephakathi zifahlazekile okokuthi kube nzima ukuba kwazi ukuthi bebebangaki abantu abebephakathi. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi sokutholakale ubufakazi bamagama abantu abathathu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Ukulabanye abamukele inhlelo ezethulwe ngumphathintambo ogatshalwe zemali lenotho yelizwe uMnumzana Mthuli Ncube ezokunciphisa indleko zikahulumende ukuze kutholakale imali ezaqhuba inhlelo ezibhekane lokuthuthukisa impila kahle kaZulu kanye lokubhadala izikwelete zelizwe. Kodwa abanye ababalisa izisebenzi zikahulumende bathi inhlelo lezi zizakwenza impilo yabaningi ibe lukhuni. UGibson Pepe usethulela lolu daba eseHarare.
Kuminyaka edluleyo imali ebhekane lokukhonza izisebenzi kahulumende ibibhinya inani elingamachumi ayisiyagalolunye lane ekhulwini 94% yendleko zonke zikahulumende. Kodwa umbiko owethulwe nguNcube izolo utshengise ukuthi inani lemali ebhekane lokukhonza izisebenzi zikahulumende yehlisiwe okwenze ingatsha ezifana lezemfundo nolwempilakahle kaZulu zithole imali ethe xaxa. Isakamuzi seHarare uMnumzana Thembelihle Sihwa uthe bekubalekile ukuthi nani le mali eqondane nemiholo yezisebenzi liyehlise ukwenzela ukuthi kube lenye imali esalayo ukuze iqondane lokusungula inhlelo ezithuthukisa ilizwe.
Sithanda ukubonga i-budget esiprezentwe nguminister Professor Mdlunkulu. Siyamchayela isonto kakhulu lapha, especially lapha kukhiphe khona athathe khona ama-salaries abanye-government officials akade ngibhadala imali eziningi kakhulu. Hhayi, siyambongile njalo. 75% cut naleyi ingachanela towards ezinye izinto ezingasinceda sekuyelizweni. Ngakho hhayi, lapho siyambonga.
Njengendlela yokufinyeza inhlelo zikahulumende, Uncube uthe ukuqala mhla ka-1 Zibandlela 2019 uhulumende uzehlisa umholo weziphathamandla zikahulumende ezekuzinga laphezulu ezibaliselwa umphathintambo ngokuhlanu ekhulwini i-5%. Uqhubekele phambili esithi akusela mota kahulumende ezahlala emzini wesisebenzi sikahulumende isetshenziswa imisebenzi engelandla uhulumende, njengoba uhulumende ubelahlekelwa imali eningi ethela amafutha kulezo mota kanye lokuzilungisisa. Kodwa abakhulumele e-Studio 7 baveze ukungabi nethemba lokuthi uhulumende uzagcwalisa lezi nqumo ezethulwe ngumnumzana Ncube, ikakhulu kukhangeliswa ukuthi uhulumende we-ZANU-PF ulembali yokungalandeli lezo zinqumo.
Ye, izinqumo ezithethwe ngumnumzana Ncube zibalulekile sibili, ezibhekane lokulondoloza imali kahulumende, ezifana lokuthi izimota zikahulumende zingasasetshenziswa for ama-personal reasons. Kodwa ukuthi lokhu kuzenzakala na ngolunye udaba olutshiyeneyo, ngoba siyakwazi ukuthi uhulumende we-ZANU-PF lembali yokusebenzisa imali ngendlela engayisiyo.
Kodwa abanye bathi kunzima ukuthi babe nethemba lokuthi leyo mali elondolozwa nguhulumende izasetshenziswa kunhlelo ezithuthukisa uZulu, kulandela umbiko obhale kugwalo lukahulumende olwe-Transitional Stabilization Program, lapho Uncube athe kuzafanele kungezelele imali ephiwa amalunga edayela ephalamende. Uncube ubeke imali ezigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalolunye lamadola 3.8 million eqondane lokwakhiwa kwendlu yebhale lephalamende. Ngokutsho kukamnumzana Pride Mkhono, ongomunye olwela amalungelo obuntu, indlu yephalamende entsha ayibalulekanga ngoba yona le ehlezi khona yanele udubo lungo lokuthi kufanele kufinyeze inani lamalungu edayela ephalamende eliningi ukudlulisa kukhangelelwe ubuncane belizwe leZimbabwe.
Imali ekhulunywayo efika yona i-3.8 million yokuthiwa kuza yakhwa iparlamenti e-Mount Upton ngaphandle kweHarare, sibona kuyimali nje elahlwayo abayilahlayo, ngoba iparlamenti ekhona kathesi abayisebenzisayo amarenti azayo achiphile, njalo isendaweni yokuthi wonke umuntu nje nxa efuna ukuthi ehambe kuparlamenti ebone ukuthi kwenziwani uyakwazi ukuhamba ebona.
Kunjalo nje inhlanganiso elila ilungelo lababalisi basemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko obhaliwe namhlanje ikhankasela ukuthi izisebenzi zikahulumende ziholiswe ngedola leMelika. Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende laye esethesa uZulu othenga impahla ezifana lezimota phandle kwelizwe ngemali yaphandle. Inhlanganiso le izatshengisela mhla ka-29 30 lwezinxa uhulumende engavumelanga lesi sinqumo. Imizamo yokuthi sixoxisane lenkokheli yalezinhlanganiso ecingweni yehlule. Kodwa umnumzana Mbuso Machazi, ongumbalisi, uthi ukuqhubekela phambili ehola imali yebond note le-RTGS ngesikhathi intengo siqonge kanje kwengezela ubuyanga bezisebenzi kahulumende.
Mboni ngani uhulumende kumele asincedise njengabantu abamsebenzelayo ukuthi imiholo le esilayo ayisahambisani lentengo yezinto esezikhwelile kangaka, and njalo kungaba ngcono ukuthi lathi siphiwe wona lawo ama-US dollar.
Lesi sinqumo esithethwe ngababalisi basemaphandleni sikhangele ukuthi sizabambanisela ezinye inhlanganiso zababalisi kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ekufuqeni udaba lolu kuhulumende. Izisebenzi zikahulumende sezilesikhathi eside zikhonona zisithi ukholo lazo kufanele lingezelelwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Okay. I'm a lady, it's because
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezakhamizi zamukele inyathelo kahulumende lokwaba imali efika kuzigidi zamadola ezedlula kancane ezingamakhulu amathathu i-310 million kubhajethi yalonyaka ukuthi iye kumisebenzi yokuzivusa kwezabelo i-devolution. Intatheli zindaba iThomas Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Sethula umbiko wokuhlelwa koluhlu lwendleko zikahulumende izolo, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ukuba ubeke eceleni limali ukuze izabelo zizibuse ziqhuba le misebenzi yentuthuko. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeHarare Residents Trust uMnumzana Albert Mazula uthi lokhu kuyinto enhle ngemva kokumelela lolu hlelo okwesikhathi eside.
Yinto enhle ukuthi at least sibone ukuthi uhulumende ufake enye imali eceleni ukuthi isebenze ku devolution. Lanxa nje singagayela i-310 million mbona ngathi kayaneli kangako ngoba ingadividwa kuma province kuyagcina kule mali emlutshwana.
Umqondisi wenhlanganiso Combined Harare Residents Association CRA uMnumzana Mfundo Mlilo uthi noma uhulumende sethathele linyathelo isifiso sabezombusazwe nje kuphela kungela sekelo ludingakalayo ngoba kuzatsho izigidi ezine nje kuphela zamadola kukhansili ngayinye elizweni ethi lolu luhlelo lwezombusazwe nje kuphela okuthiwa i-political devolution ngesilungu kukanti eZansi ye-Afrika njengomzekeliso umumo wokungamachumi amahlanu lasikhombise ekhulwini i-57% ngokulungisisa umumo wezakhiwo lemigwaqo i-infrastructure ngesilungu yonke ivela kuhulumende. Umqondisi weTitungwiza and Manyame Residents Association uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi udubo yikuthi uhulumende usuke wagijima ngalolu daba engazwanga imbono kaZulu
bengakahlali phansi ukubona ama-principles lawa kababuyanga lawo ebantwini. So ngathe sesiya kuParliament siyafisa ukuthi nxa isiya kuParliament iParliament izabuya ebantwini ikhulume labantu izwe ukuthi khonoko okufiswa yi-executive kuyahambelana yini lezifiso zethu thina abantu jikelele. So kungenza njalo singaphuma lenye into engcono noma thina ngathese sokuthi simangalisayo ukuthi the same government iyayingafuniyo i-devolution ngathesi yesigijima phambili ngathesi isita sesilama principle.
UMazula uthi okunye okumele abantu bakwazi ukuthi uhulumende angahlela indlela afuna imali yesizwe isebenze ngayo kodwa ehluleke ukugcwalisisa leyo misebenzi.
Imali eyayibhajethwe nguhulumende ukuthi uzayithola kayisiyo imali etholakalayo. Ingaswelakala ke leyo mali bayakhangela ke ukuthi kungaphi lapha bangaquma khona. Sithemba thina ngezakhamizi ukuthi nxa imali kuhulumende ingikela ukufika kuleyo ayikhangeleleyo kodwa i-310 million kungaba kuhle ukuthi banikwe injalo hatshi ukuthi bayiqume ngokubana bona kabasafika ngakutarget yabo ye-income.
Uhulumende sevumelane kudalele cabinet ukuthi kulungisiswe iziqondiso zomthetho wezigaba oweprovincial councils and administration amendment bill ezizalaya imisebenzi yamakhansili anje. Uncube esethula ibhajethi yakhe uthe limali izasetshenziswa kuqakathekisa izinto ezifana lobuyanga kusabelo sinye ngasinye. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lufane mhlaka 28 Lwezi, Sicune ngakontuthu ziyathunqa, Kobulawayo mhlaka 30 Lwezi, asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngqo lingakuthwa yileli thuba.
Induna uMnumzana Vese Maduna Mafu oyefilabhusi uselobe incwadi elobela umanyano weUnited Nations ukuthi ungenele kudaba lweGugurawondi. UMaduna uke walobela umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo olulezikhalazo ezifanayo. Kodwa ngemva kokwethula incwadi le, kubikwa wathola imbiko emethuselayo ukuthi nxa ifuna ukusuka emzini wakhe kuzamela adinge imvumo emapholiseni eNsitha. UChris Kande weStudio 7 uxoxele lunga lenhlanganiso ye iBhethuli kaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
Ngicine kuthiwa ungani uyalulama kodwa njengomuntu osemdala khona ukuthi ehlale ehlukumezekile. Obviously iBP yakhe iyabisizaba icancer isehla ngoba uma sutshelwe ukuthi wena akuzange uphume esigabeni sakho ungazange wazisa labo kuthi ukuthi sukuhouse arrest in a sense.
Manje ngokuzwa kwakho kukhona yini kade kungenzakala engasuka lapho kade kuthiwe kona engasuki engazisanga bona lapho?
Okuluhlupho ukuthi yabona ilizwe lethu lihlupha ngokuthi sikumilitary state. So uma likumilitary state ukuthi kungenzakalani kumvele ungazake bakwazi ukuthi bemenzisa ingozi yemota. Khona kuyana nokuthi bekhambe engxenye bexotshanisa imota yakhe lento ezifanayo ezizabe zimenza yena ebone ukuphepha kwakhe kungasekho lula esigabeni lemhlabeni esengumuntu omdala. Obviously kanjani ngoba kulalo kuyana kuthiwa i-emotional pain ukuthi umuntu njeni unjani ayisho physically but konke umuntu ubona abantu baphonga uquma phambi kwakho bangakwenza bona laba abantu bakamnangagwa ama-CIO so yingezinye zendlela zokuhlukumeza abantu. So mbona ngazathi lalo bengahlala bengambophanga kodwa bangenza ezinye izinto ezingabonakaliyo ebusweni bomphakathi ukuthi bayihlukumeza njani indlela kodwa beyihlukumeza.
Yena ulesiqiniseko yini sokubana incwadi le yafika ezandleni zikamnangakho?
Hayi, ukuthi ingabe yafika ingabe ingafikanga, but obviously ukuthi wayibona into imisihambe yaba viral engayiboni even engayibonanga official, but ngicabanga ukuthi engabe yahamba. Uma ngixoxa labanye bathi kungazani yahamba njalo ungabona abe ofisi yena leyana sebe react obviously kukhona okungabe kwenzakala anti labana ngondunywe yinkosi.
Lo uMnumzana Mbuso Fuzwayo ilunga lenhlanganiso ye iBhethi likaZulu ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwaBulawayo. Namhlanje kuhlelo lwethu lweLife Talk sizalithulela ingxoxo ebikhokhelwa yiStudio 7 esiyenze eHarare ngolwesithathu. Yikho ke asoze semukele incingo zenu kodwa lingasithumela imbono yenu ngalolu hlelo oluhluza amalanga alikhulu kwafungiswa uMongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni. Kusenjalo, intengo yempahla ezitolo ebiphezulu lanxa umhlaba wonke phose jikelele, intengo ibehlisiwe ngaleli langa kuthakazelelwa ilanga elithiwa ngolwesihlanu omnyama kumbe iBlack Friday ngesiNgisi. Ezinye zezitolo elizweni lonke jikelele ikakhulu eHarare zehlise intengo kakhulu okuvumele uZulu ukuthi athole ithuba lokuthenga ngentengo ephansi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
UMnumzana Dumisani Mpofu ohlala kobulawayo uthi bekugcwele abantu abaningi ezitolo ikakhulu kwezezigqoko ngenxa yeBlack Friday. Uthi isimanga yikuthi abantu balemali eningi kakhulu loba nje izinto zinzima elizweni.
Ka abantu bebegcwele namhlanje ngayo le iplinyo kona iBlack Friday leyo bekugcwele abantu ema shops kakhulu awezigqoko. Kodwa ke ezinye indawo ngathi indawo zama furniture landlani lokho okunye okungayisoko zigqoko bikade kuvele kutsha umoya. Amboni ndibona bake bazama ukuthi mbe wakucabanga ukuthi behlise intengo. Ngiyabona izinto zakhona vele lazo ziyama-price akhona vele hayi kakhulu. Kodwa ke isimangayo ukuthi abantu vele imali bayithatha ngapi thina isimo sinje eZimbabwe.
UNkosazana Immaculate Nyoni uthi ezitolo eziningi bayakhweza intengo banganaki ukuthi imali yakwele Melika iyalingana leyalapha.
Ama prices esikubonayo ukuthi uminister wasitshela wathi ibondi le yusa kuyalingana, kodwa sesikubonayo ukuthi ezitolo eziningi bayakhweza kakhulu bathi times 3.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Mahlangu uthi isimo asimanga kuhle njalo izinto azisatholakali.
Ya, izinto ekwenzakalayo ukuthi isimo simanga kuhle kwela kithi. Besicela ukuthi maybe izinto zisazokuba ngcono, kodwa sesifuna izinto ziba wese, singangena emashop izinto ziyakhwela, cooking oil yonke into lokushota futhi sezishota.
Umnumzana EJ Sabwe ukhulume kakhulu ngesimo samafutha ezimota elizweni esesiqala njalo ukuba sibi laloba uhulumende wayethe uthole amafutha azaqhube ilizwe okwesikhatshana.
Indaba yefuel bakithi isithwali senzima. Kathe sibona bathi izakhwela. Ingakakhweli kathe sigada nzima imchovo. Ngikhuluma nje izolo bebebhoda abantu bomchovo idiesel ingekho emagarajini. Akabakakhwezi khonapho sibhadala ama 75 cents. Bebevele sebesethusele ukuthi bazakhweza naleyo mchovo ngoba ibudget ithi sikhweze izakhweza ifuel. Phezu kwakhonokho lezi zepetrol vele zibezingahambi. Zigcwele emagarajini lapha kulalutho ngoludwendwe lodwa uye kuleli garage ludwendwe imota ziyafika amachuma amabili amathathu zilayinile khonapho. Kodwa okusimangalisayo sezwena uhulumende esithi fuel, fuel situation under control, under control. Ikukontrol yiphi kathi izimota zilayinile? Thina sigada nzima imchova le. Kathe sesiphangisa ukuya endlini sesisabuthi ungaphuza uyathola umchova usukhwelile. Maye ungaba impilo upho khonapho. Kathe sibathi ayikakhweli ifuel. Pho mzwana sebeyikhwezile ke nge 6% zabo lezi abakhuluma ngazo. Bathi siyenze njani thina? Imholo ayikhwelanga. Laleyo bonus athi besithi bazithembe ukuthi bazasinika yona senze okunye, bathi abasasiniki.
Intengo yempahla eyehlukeneyo elizweni jikelele lokhe ikhuphuka lanxa uhulumende esithi imali yohlobo lwebond ilingana leyeMelika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amakhulu ezizalwane zeMelika namhla agcwele ezitolo bethenga impahla ezehliswe intengo ngoba kulilanga elithiwa ngolwesihlanu omnyama kumbe Black Friday lapho intengo ehliswa ezitolo. Umbango phezu kwesihlenge phakathi kwamazwe athi eleBrithani leleSpain usucatshangelwa ukuthi ungaphazamisa imizamo yeBrithani ukuthi isuke kumanyano we-European Union phansi kohlelo le-Brexit. Kuhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu lesicathamiya ele ukukhanya kwezwe liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Inkubalo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalade le ukukhanya kwezwe elesithathu njalo lilengoma ezilithomi ezigoqela le ethi Hlabelela lapho leli qembo elichaya khona imbali yalo kwezomculo.
Ukukhanya kwezwe sprang up on the 13th of February 2013 in KZN Mbembeswana in Matabeleland South. As Ukukhanya kwezwe we do isicathamiya music and dance scheduled with a variety of Ndebele traditional dances as to send a message of respect, love and unity to the world through Ukukhanya. The group released the first album in 2015, titled Milindele Umalindele. We brought another album in October 2016. In October 2017, we released our first DVD with combined songs from the two albums. Sibonga abazali ngothando abalalo kithi, siphinde sibonge abalandeli bomculo wesintu ngoxhaso lwabo. Ngokusivothela sawina i-award ye-Sky Metro Music. We thank God for the showers of blessings and this amazing talent of singing. Thank you.
Lo mkhokheli waleli qembu kuhlelo uma ivongwe inkosi Madikwa. Limi njani iqembu lakho Madikwa?
Iqembu lethu lilamalunga angu-7. Lilamo mayibongwe inkosi Madikwa. Libe lo hloniphani Madikwa. Libe lo lungani khanye. Libe lo mpendulo khanye. Libe lo qhubekani Mabhena, Ignatius Dube kanye lo mbekezeli Nkomo.
Kuyini kahle kahle okwenze lakhetha ukuhlabela isicathamiya?
Okwenze thina sakhetha ukuhlabela isicathamiya. Endaweni yakithi lapha eKhezi bekwande kakhulu ukuthi kubuye amaqembu acula isicathamiya. Sisafunda sasesikolweni. Sakuthanda lokhuyana kwabakhona enhlizweni lathi kwaze kwafike kuthini. No, lumculo lo njengoba ungumculo omuhle kangaka njalo ungumculo wakithi, umculo wasekhaya. Akuthi sinyathele lolunyawo bese libona kwafoti belwenza. Safunda lati
kukhona lo mtonye nyezayo uyanyeza zinsebenzi zam
uthi
uthi yasho nahloni ukubuntu umuntu asho napha masebesi
uthi niyena
uthi yasho nahloni ukubuntu umuntu
Lege ngethi akuna ndaba
Ube mientela Betaste nantaba Umuntu tate spama Tuhulu munda mbuna le Apishunda mana mtone panta nje Kuma mintaba saluto nje Ikete tale ya 1947
Kuzoba lale eyokholo ethi msindisi wami Ezinye ingoma ezikuleli dlalade abafana be ukukhanya kwezwe bazicule bexhaswe ngabahlabeleli abagoqela uGazeli Mnyama kanye lomculi kamasigandi wakwele South Africa uDr. Vuselaphi Litholakala ngapi idlalate Madikwa lani njalo litholakala njani
inombolo zithi +263 735 296 000 kathi njalo iwebsite ithi www.ukukhanyakwezwe.com kuFacebook ukukhanya kwezwe kathi le email address xa uthanda ukusithumela email address info@ukukhanyakwezwe.com
Vapumage enkundleni abafana be ukukhanya kwezwe ngale ethi inkubalo ehiyo phela isihloko sedlalade
Uma, se faz que chia, vas a libertar.
Yebo kusasa lalo mhlaba. Uma sifase bancane kanje. Yebo kusasa lalo mhlaba. Uma sifase shiya basali bethu. Yebo kusasa lalo mhlaba. Ukhulu kukhulu aus dem Schaben. Sifase belenje.
Umculo weqembu ukukhanya kwezwe kudlaladelalo elitsha elilesihloko elithi Inkubalo ebeselethulelwa ngontungameli Inkomo weStudio 7. Hayi ke lisigqibela uhlelo lwethu kungolwesihlanu kunje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.